Bingo Production.
Come with me, I'm the baddest. Pane zvakawanda zvinondinetsa. Waita zvakawanda zvinondistressa. Uchiputsa, uchivaka, uchimuka, uchirara, uchizvera nenzara, uchienda kumaparty just to get some money. You end up getting some money. Life in my highs and lows, in my ups and downs.